This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 7 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tirikutarisira kuti Mugabe ange achipa way forward kunyika yeZimbabwe, achitiudza kuti iye ari kusiya chigaro rini zviri kudiwa nevana veZimbabwe.
Vehashtag this flag netajamuka vanoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira munyika.
Without national dialogue, apana solution. Zvino vanotya vanhu vanational dialogue because ndo vakatanga kuita zvinhu zvetekatanovatadza futi.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kugara pasi yotaurirana nemapato anopikisa pamwe nevanhu vari kuratidzira nyika isati yaenda kumawere. Varayiridzi navanachiremba vanoenderera mberi nekuratidzira muzuva ranhasi, asi vanozivisa kuti mangwana vanenge vodzokera kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakatungamira kuratidzira munyika yose nezuro vetajamuka neve hashtag this flag vanoti kuratidzira kwavo kuri kuenderera mberi kusvika hurumende yasadzikisa zvido zvavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vari muchikwata chetajamuka sesijikile vanoti vari kupa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika musi wa31 Nyamavhuvhu kuti vave vataura kunyika urongwa hwavo hwekunyukura nyika mumadhaka mairi. Muzvare Johane Mamombe, umwe wevechidiki vechikwata chetajamuka, vati vari kuzoenderera mberi nekuratidzira vakabatana nezvizvarwa zvese zvinoda budiriro yemuZimbabwe.
Tirikutarisira kuti Mugabe ange achipa way forward kunyika yeZimbabwe, achitiudza kuti iye ari kusiya chigaro rini zviri kudiwa nevana veZimbabwe, bhozi ndozvatakabvumirana nestairway yakaitwa nezuro.
Muzvare Mamombe vatiwo pane vanhu vari kuvatyityidzira asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Nesituation irimo muZimbabwe tinenge tichiwanikwa tichivictimizwa, tichithreatenwa, tichidini, but isusu hasi zvinhu zvatiri kunyanyotya.
Vamwe vari kutungamira kuratidzira uku, Pastor Ivan Mawarire, vanotiwo kana hurumende ikasagadzirisa zvavari kuda, vari kuronga kumwe kuratidzira svondo rinouya.
Mukasatipindira madimands edu nemutoo watakumbira, we are shutting down again. And so government, the ball is in your court. Chiti pindurai, we are ready to close down again within the next few days. And so if we are not hearing from you government, next week on Wednesday we shut down, and this time we add another day, Wednesday and Thursday.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vakaratidzira vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANPF vaIgnatius Chombo vaudza bepanhau reHerald kuti vaMugabe havana kwavari kuenda uye vacharamba vachitungamira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tochimboenda kuvulawayo, zvinhu zvinonzi zvanga zvagadzikana nhasi muguta iri, mabhangi, zvitoro namamwe mabhizimusi zvakavhurwa, veruzhinji vachiita mabasa ava akasiyana-siyana semazuva ose. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mange mine mapurisa akawanda mukati meguta, pamwe nemumisha inogara veruzhinji muBulawayo, mange mine runyararo muguta iri. Vemakombiwo vange vachitakura vanhu semazuva ose. pamisika yemunalo Bengula Street nepa Godini apo paive pasina vanhu nezuro range riri besanwa semazuva ose vanotengesa vachiti vari kufara kuti vakwanisa kudzoka pabasa. Mumwe weavo anotengesa munalo Bengula ataura neStudio 7 ndimuzvare naMatirai Muzorori.
Nezuro takati tichida kukwira makombi kuti tibve kumba kwedu tiuye kuno kuzotengesa nekuti torarama nekutengesa. Mota dzacho dzakanga dzisiko, marodhi akanga akaiswa madombo. Ndinogara kuphumula South ndokwa kusina makombi. Muno mutaone makanga musina kana munhu kuratidza kuti maingochisa. Asi nhasi apa ndangoenda pabus stop ndawana kombi ndikakwira ndakutotanga kuti ndishandi ndiwararamise vana vangu.
Asi vamwewo vataura neStudio 7 vati vachiri kutyira kuti mhirizhonga inogona kuitika zvekare chero nguva sezvo vanhu vachiramba vachiomerwa neupenyu. Mumwe weavo vari kutyira izvi ndemumwe mushandi wepane imwe kambani yeinsurance uyangozvidoma nezita rekuti Kudzai.
Zvinhu zvinenge zvavakaomu but tichiri kutya cause mapurisa ari everywhere.
Muzvikoro zvakawanda zvashanyirwa neStudio 7 kunyange vadzidzisi vange vari pabasa kwange kuine vana vashoma uye vamwe vavo vange vachitamba panze ukuwo vamwe vachidzokera kumba. Pazvipatara zvikuru zvemubulawayo ngoma yange iri imwe chetesa nezuro sezvo madhokotera nana mukoti vakawanda vasina kuuya kubasa. Mune imwewo nyaya vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatumira mamwe magweta kuvulawayo kuedza kubatsira vanhu vanoda kusvika zana vakasungwa mumhirizhonga yakaitika nezuro. Vakawanda vevakasungwa vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Dr. Patson Zamara vanotovambo bvunzurudzwa nemapurisa edivi reLaw and Order epaHarare Central Police Station nasimasikati pamusoro pekuramwa mabasa kwakaitika munyika nezuro. Dr. Zamara vanoti vanga vaenda pakamba yemapurisa iyi vachida kunopa chikafu kune vamwe vavo vakasungwa apo vaonekwa nematikiti vamana vave kubuda kubva mukamba iyi. Vanoti mapurisa avaudzawo kuti ari kutsvagawo Pastor Ivan Mawarire pamusoro penyaya imwe cheteyo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinzvangarire kunoona vamwe vedu vatinosevenza navo vakasungwa kana yataremekera chikafu. Asi zvisineiwo tasvika ikoko tava kubuda. Mapurisa avanozavavo vachindidana vachindipinde muofisi navo. Takapinda muofisi navo vabva vataurira munhu ananga ndinayo kuti aende ndavekuti vanga vada kundibvunza maringe nezvestayaway yakaitwa nezuro. Ivo mutsanangudzo dzavo vari kuti zvinhu Mawarire neni netajamuka isu tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachisumuka zvine huturu vakanangana nehurumende uyezve nekushoropodza hurumende. Pakani vamwarudawo ndibvunza kuti donzirei chairo chairo mhirei nezvatiri kuita semacitizen.
Saka imi mavaudza kuti chii pamusoro pemibvunzo iyoyo?
Vangada kunyatsonzwiwa nekuti kuda kuti tisvike pasi nedonzo redu kana kuti nechinanga chedu. Zvichitangovataura rino isusu zvatiri kuita tiri kuita tiri macitizen uyezve tichipindirirawo zvekudiwa nemacitizen. Saka tirizvibuda nemacitizen zvinonge zviri pamutemo uyezve zvinonge tichichiita zvine rugare mukati tichienderera mberi tichidaro tichiita ndaa yekuti hapana patinoita tyora mutemo kukuita zvatenge tichiita. Taizavataura rino tinoitika nekuti macitizen vanhu vemuzimbabwe mazimbabweni havachade kumbunyikidzwa vari kuramba kumbunyikidzwa.
Saka vane mhosva dzavakupomera here kana kuti vakuimbisa yekuti vacharamba vachikuongororai kusvika vapedza zvavari kutsvaga?
Kokuona kwandaita nyaya yavachaenda nayo vachidzikadzika nayo kumukamba kwatiri kuita. Asi muzvara nhasi vamwarungondibvunzavo kuti no nini munotarisa nekuti zvichazosvika papi.
Vanga vari Dr. Patson Zamara vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti kugadzirisa matambudziko atarisana nenyika zvaive kuda kuti vanhu vose vaite mubatira pamwe chuma chemuzukuru. Mashoko aya anotevera kusagadzikana kwezvino munyika zvopa kuti vanhu varambe vachiratidzira vachinyunyuta neutongo hwemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Ngatinzwe hurukuru yaitwa na Blessing Zulu Studio 7 navatsvangirai.
Kuratidzira sagara takataura kuti vanhu vanofanira kuti varatidzira pasina mhirizhomu zvinotenda kuti vechipisi kana nyaani zvake ari kuona mamiriro akaita zvinhu. Vangagoita seiko vana ava ndo vari kusangana nezvinhu zvakawanda, havana mabasa, havana chavainacho, vaenda kuchikoro. Saka moda kuti vaite sei? Chinongodiwa apa ndechekuti hurumende haingatange yati iyo munhu wese angopopota ngaritorowane chinhu. Ine ichidiwa apa ndechekuti hurumende itange yaona kuti chii chiri kukonzera vanhu kuti vadi vapopote, then vosorovha problem iyo vasati vatanga kungoisa masoja kana mapurisa kuti varoiva. Zvinosorovha chiizvo? Mangwana unozotadza futi kudi magadhesa nokudawo kuti unogona kurova nhasi kumangwana kozvikaramba zvichidaro zvike zvikuma zvatova noumwe mutindo wokuti unotadza kuzvionaita akazviona kune dzimwe nyika zvinozonzi marevolutions ndeyekuda kuti mune masupressa vanhu. The point yekuti the only way yavanozoita kuti vaise shungidzo dzekuenda mustreet nokuprotesta.
Asika tiri kudzwa veZANU-PF vatsvangirai vachiti ndofunga pane rumwe ruoko apa riri kuita kuti vanhu varatidzire nekuti vanhu havangangopinde mugwagwa vachiratidzira.
Nokuti vakaita sei? Nokuti vanhu veZimbabwe zvazvituta zvokuti hazvizivi kuti upenyu hwavo vanorarama sei. Haungoni kuti utsvake munhu zvakafana nokuwana munhu ha90, 95, 100 onzi pashai pachembere pano wotanga kusvika ndiana adyika chembere iwe uchaziva kuti kufa. Marizeri aripo, zvikonzero zvokuti vanhu vatsvaridzire zviripo. Hazvidi kutsvaka kuina un'anga, hazvidi kana chisponsori kana chii kana chii. Zviripo apa ndezvokuti vana veZimbabwe vasvika kwavanoti iwo enough is enough. And iyo hurumende inofanira kunge ichitaridza kuona kuti pane zvavari kuchema vanhu apa tiri kufambisa takadai. Zvino kana uchiti iwe vashandi havana mari, hapana munhu ane mari, kuenda kumabhengi hakuna mari, vana havana mabasa. Zvinhu zviri kuomera munhu wese unozviziva. Saka woti iwe kana vanhu vaakuti iwo tiri kunyuita nezvinhu izvo woti hanzi pane imwe munhu ari kubva kunze tsvage chii atidei tikafanika tinonzi vanhu veZimbabwe zvimumuma havagoni kuzvitaurira vei.
Saka zvii zvingaitwe nezanu PFC maonero enyu sezvo iri hurumende kudai kuti igadzirise dambudziko rapinda mumusha i?
Vanozviziva zvinofanira kuitwa. Without national dialogue hapana solution. Zvino ive vanotya manje vanational dialogue because ndo vakatanga kupfuta vachiita vakuita zvinhu zvedu tega tange zvinovatadza futi. Saka voita sei? Vanofanira kuswallow their pride vogara pasi navanhu. Voita sei apa? Toita sei? Ingava nemasolutions ariko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, vatungamiri vemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika weCoalition of Democrats kana kuti CORD vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika zvopa kuti vakawanda vange vachinonga svosve nemuromo. Vatungamiri ava vanoti vaGilbert Dzikiti vedare, Dr. Simba Makoni veMKD, Muzvinafundo Wolfman Ncube veMDC, vaElton Mangoma veRDZ navaFaraimbira veZunde. Mamashoko avo kuvatori venhau, vatungamiri ava vati kubvira vaMugabe zvavakabirira sarudzo, upfumi hwenyika hwabva hwaenda kumawere zvopa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Vatiwo nyaya yehuori iri kupawo kuti zvinhu zviomere vakawanda munyika. Vatungamiri ava vatiwo nyaya yekurwisana mubato reZANU-PF yapawo kuti nhengo dzebato iri dzipedze nguva dzichirwisana ukuwo nyika ichitsva. Vatiwo nyaya yeurombo ndo yapa kuti vanhu vaumbe masangano akaita sehashtag this flag, Occupy Africa Unity Square, Tajamuka nemamwe vachinyunyuta nekuratidzira. Kodi yati vaMugabe vanofanira kuteerera vanhu vogadzirisa zvichemo zvavo kwete kungoti vanofurirwa nevarungu. Vashandi vehurumende nhasi vaenderera mberi nekuramwa mabasa kunyange hazvo varayiridzi vava namihoro yavo yachikumi, ukuwo vana chiremba nevakoti vachitarisirwa kuwanawo mihoro yavo nemusi wechishanu anove mangwana. Asi va George Mushipe vanove mutauriri Apex Council uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union vanoti masangano evashandi vehurumende ose ari 15 anosangana akazosangana ndinodzokorora asangana akasunga kuti nengo dzavo dzidzokere kumabasa mangwana kuitira kupa mukana kuhurukuro dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemuvhuro pakati pevashandi nevamiriri vehurumende. Kunyange hazvo varayiridzi vava namihoro yavo zvinonzisana remadhora ravakafanopiwa nehurumende rabva rangobatwa pamihoro iyoyi. Asi zvinonzi vashandi vehurumende ava vabudawo pachena kuti kana vakasawana mihoro yavo yemwedzi wachikunguru panopera mwedzi uno vachapinda zvakare mukurangwa mabasa kubva kutanga kwanyamavhuvhu. Ngatinzwe hurukuru yataita navamushipe.
Chifungo chimwe chinoratidza kuti mangwana mupedzisiro wehurumende ari pamwe pabasa. Kozi tiri kuona kuti mari dzavo dzevadzidzi dzapinda nyambo zvadzo dzapinda tinogunguna ikoko kwekuti dzauya dzakatotorwa ka100 kaya kuplaning yacho inobva yanetsa. Chimwe chisimbo chatasuka chikuru ndechekuti izotoda kuti mari yajulai unoyu tiiwanewo muna julai mumunomu. Votikasaiwana zve muna julai munomu rinova dambudziko nekuti planing yedu inobva yaenda it goes into disarray. Saka izvozvo izvihurumende vatataurava vari pabasa mangwana. Asi tichiti zvakare zvavari kuitwa gozi kune vamwe vari kufamba pati way from service commission kuti vanga varegoreta victimizing yavari kuita iyi vanhu vanoenda mangwana gozi novatambira.
Ko vepublic service commission vari kubatawo sei chiitiko ichochi?
No, chatirungonzwa tine maripoti ekuti vari kusvika pachikoro vongobvunza kuti vanhu vasipo vacho havana kuya nechikonzero chei varipo vacho vari kuticha here nezvimwe zvakadaro. Asi tiri kuti no vanhu vakatadza kuenda kubasa not because havadi but people are incapacitated, which is why kuti mangwana we expect vashandi vehurumende mateacher and staff vange vapa basa because mari yekuti pay yavo nyange yakanonoka zvayo. We are not also happy nenyaya yekuti mari yacho yanonoka kuuya. Ndosaka tiri kuti mari yajulai ngaiuye muna julai munomu. Zvikasadaro tinogona kutora similar action iyoyo bodo tigone kuplana kuti mwedzi watashanda iyoyo ngatiwarwe chipiwa chi mari dzedu. Ende chimwe chekuti hatina kuda kudemanda a salary increase because tiku appreciate mamiriro eekonomi yedu but then tikuti shoma yacho iyoyo nguva yatinetashandaka ngaichiuya because that were able to plan with that little that we are getting.
Asi hurumende yati yakuzivisa ivo here paimire panyaya dzemihoro yenyu yajulai uno?
Ndiri kufara because izvozvi izvi kuseni kuno ndatodzwa nachairperson edu maAlexander kuti hurumende yanyora tsamba kuti tiite meeting swemonday which I think is a very positive development. So we remain open to the dialogue kuti kana kuti vaitaura tomunzwisana pamadhesi acho iwayai so that able to plan zvekuti musi wakati ndiwanawo mari yangu vazhinji tinorodza izvozvi zvinhu ibatai matinoro.
Vanga vari mutauriri weApex Council uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democratic Teachers Union vaGeorge Mushipe vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vanoti kuratidzira kwavo kuri kuenderera mberi kunyange hurumende yati yave kukurumidza kuvapa mari. Ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu.
Muzvipatara iyoyi hatinoona hamusi kushanda zvakanaka, matheatre zvakawanda zvakafarwa. Vana chiremba vashoma shoma varipo, vatori vana chiremba vari kubva kuani nekumasecurity forces vakakumbirwa kunzi vauye vabatsire situation iripo.
Saka pari kutorwa vamwe varwere here kana kuti parongotorwa vaya vanenge vachinyanyisa kurwara?
Pari kutongori vamaenegensi vanorwara zvakanyanyisa.
Asi tiri kunzwawo kuti hurumende inenge yati yakukupai mari dzenyu nekuchimbidza kwete zora vangu vambotara, zviri kufamba sei, maudzwa kuti kudii?
Tangozvionawo musocial media, hatisati tapuwa communication iri formal kuti ndozvatarwa nehurumende. Asi tichitarisa pane zvataona zvanzi tichazenge takubhadharwa mari yedu musi wa8 instead of musi wa14 wanga wakambotaurwa pakutanga.
Ukapuwa mari idzi mune modzokera kubasa here?
Tichiri kuconsulta.
Mutungamiriri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vakafanira kubata chigaro chegurukota rezvevashandi vehurumende vasupamandi wanzira avo vati vari kuedza kugadzirisa zviri kunetsa vashandi.
Vashandi vehurumende vazhinji vati vakatobhadharwa, vasati vabhadharwa vana chiremba nevakoti vari kubhadharwa nemusi wechishanu, vamwe vakatobhadharwa kudhafu.
Saka ko iyo hurumende iri kuti kudii nemamiriro aita zvinhu munyika, honorable Mbandwanzira?
Mamiriro aita zvinhu seapi?
kuratidzira kwevanhu zvichemo zvacho zvichagadziriswa here?
Toziva kuti kune vanhu vasiri kufara nenyaya yekuti masivhu sevenzi haasati abhadharwa nokukasika. Ende iyoyo nyaya yakakosha nekuti hapana munhu anofanira kushanda asingabhadharwe mari yake. Ende toziva sehurumende kuti masivhu sevenzi vanhuwo vanofanira kuwanawo mari yavo nenguva. Vane mhuri, vamwe vanobhadhara marendi, vamwe vane zvikwereti maloni avakatora. Saka mari yavo ikanonoka zvinovakanganisirawo basa ravo ravanoita. Ende tinofanira kuti mari yavo ibhadharwe nokukasika. Chiripo chechokwadi ndechekuti hurumende mari yacho yanga isipo kuti ibhadharwe pazuva raifanira kubhadharwa. Asi hurumende yanga ichishanda nokushingaira kuti dai vashandi vehurumende vabhadharwa nokukasika nokuti vanoita basa rakakosha chaizvo.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi vehurumende vasupamandiwanzira vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana nasi vasvitsa chikumbiro kudare chekuti mutongi ari kunzwa nyaya yavari kupomerwa yekushandisa masimba avo zvisiri izvo pabasa ageze maoko panyaya iyi. Nekune rumwe rutivi, mutongi uyu akatarisirwa kutura mutongo mangwana pachikumbiro chevaratidziri vanodarika zana vakasungwa muHarare nemusi wemuvhuro chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gweta iri, Advocate Tabani Mpofu, rati maoko avachikwekwa akasviba, nekuti ndivo vakanzwa nyaya yekuti vatomana vatongwe nenyaya vari kupomerwa iyi, kana kuti remand hearing, nokudaro, vanofanira kugeza maoko avo, kuitira kuti nyaya iyi inyatsotongwa zvakaswatuka. Kutongwa kwenyaya yavatomana kwanga kuchifanira kutanga nhasi, asi izvo zvakundikana zvitevera chikumbiro chasvitswa kudare navatomana ichi kuburikidza negweta ravo vachikwekwe vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi mangwana. Vatomana vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisirizvo panyaya yevanhu vari muchiuto vanonzi vaida kubhomba kupurazi remutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kumaZoe. Zvichakadaro, vaMugabe nhasi vagadza komiti kana kuti tribunal ichaferefeta vatomana pamhosva dzavari kupomerwa neJudicial Services Commission dzekusatevedzera mitongo inenge yaturwa nematare. Nekune rumwe rutivi, rimwe remagweta akamirira vaMugabe panyaya yakakwidzwa navaJelas Mawarire kumatare yakakonzera kuti sarudzo dziitwe muna 2013 vaRei Gova ndivo vadomwa navaMugabe kuti vambofanobata masimba emuchuchisi mukuru wehurumende uku vatomana vachiferefetwa nekomiti iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, vachikwekwe vati vachatora mutongo wavo mangwana pachikumbiro chakasvitswa kudare nemagweta ari kumirira vasungwa zana neina vakasungwa nemuvhuro kuEpworth nekumabvuku mushure mekuratidzira. Hurumende iri kupomera vasungwa ava mhosva yekukonzera mhirizhonga munzvimbo mbiri idzi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare haana kutarisa nyaya yavakasvitsa kudare nezuro yekuti pavasungwa ava pane vana vadiki vasingakodzere kuti vamiswe pamberi pedare nezvenyaya iyi, avo vanonzi vakabatanidzirwa mukusungwa kwakaitwa vasungwa ava nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kusangana kuKigali kuRwanda nemusi wesvondo kumusangano weAfrican Union kuti vasarudze sachigaro mutsva weAfrican Union Commission. Sachigaro aripo pari zvino amai Nkosazana Dlamini Zuma vekuSouth Africa vari kusiya chigaro ichi mushure mekutungamira sangano iri kwemakore mana. Kusvika pari zvino pane vanhu vatatu vari kukwikwidzana kubva kuBotswana, Equatorial Guinea uye kuUganda. African Union iri kutarisirwawo kuzeya nyaya yedare reInternational Criminal Court. Vamwe muAU vari kuti sangano iri rinofanira kubuda mudare iri sezvo vachiti rine rusarura vachiripomera mhosva yekungosunga nekutonga vatungamiri venyika dzekuAfrica. Sangano re Obama Foundation rinoti imwe kambani yekuNew York neimwe yekuChicago ndidzo dzapiwa basa rekuvaka Obama Presidential Center yemutungamiri wenyika vaBarack Obama. Vatungamiri wenyika dzeAmerica vanenge vaenda pamujwandigere vanovaka masenda kana kuti mapresidential libraries kuti vagoisa zvinyorwa zvavo nenhoroondo dzavo dzekutungamira nyika yeAmerica. Obama Center iyi iri kuvakwa kuChicago. Chirongwa chekusaenda kumabasa chakaitwa neZuro icho chakarongwa nechikwata chetajamuka pamwe nesangano nemasangano akasiyana siyana vachishanda ndinodzokorora vachishamba maoko padande mutande reFacebook, WhatsApp neTwitter chiri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana. Varongi vechirongwa ichi vanoti vakabudirira zvikuru sezvo veruzhinji vakaratidza kusafara kwavo nehurumende iri kutonga. Asi vamwe vanoti zvakaitika neZuro zvakadzosera shure upfumi hwenyika. Mukuseya nyaya iyi, Rechoto weStudio 7 ataura navagadzira chirumhanzu vanove nhengo yeZANU PF inoongorora zvematongerwo enyika pamwe navapromisi mukwananzi vanove mutauriri wechikwata chetajamuka. Tatanga nekunzwa vamukwananzi kuti vanoona sei urongwa hwavo hwaneZuro.
Kuratidzira kwakabudirira zvachose, takafara nekubuda nekuteerera nekuteera kwakaita vanhu nekutsigira chirongwa chekuratidzira kusafara kwedu nechihurumende chiripo ichichiita zvinhu zvisakarurama zvisingabetseri kuti nyika iendere mberi.
Vachirumhanzu, munowirirana here nematauriro ari kuita vamukwananzi neurongwa hwavo vanezuro?
Handingazivi kuti urongwa hwavamukwananzi here kana kuti because we understand kuti pane zvikwata zvikwata vaikurudzirana kuti vanhu vasainda. Zvinongodipenda kuti munhu ari papi, kuti zvakaitika kana kuti hazvina kuitika, kuti zvakabudirira kana kuti hazvina kubudirira, kana zvakaita half half or whatever it is. Saka zviri difficult, you know. Saka zvakatoome, but zvisinei, kana takutaura pamusoro peekonomi, zvakatodzorera nyika kumashure. Vanhu vasina kuenda vachiti ivo vari kuda kufixa government, nokusaziva kwavo zvakatodzorera nyika kumashure. Nokuti production haifana kunge iripo. Zvaifana kuti ndezve zvakaproduswa neZuro hazvina.
Ndodzokera kwamuri vamukwananzi, muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navachirumhanzu kuti zvakaitika izvi zvakadzora upfumi hwenyika kumashure. Munoti kudii nazvo?
Upfumi hupiko vanotaura hunodzoka kumashure? Nyika itorina upfumi hwainawo, hapana iri pamagumo, hakuna kwaichadzokera. Pairi panapa iri pamudhuri wekumagumo.
Vamukwananzi, vachirumhanzu vari kuti izvo mukuratidzira kwamakaitawo kuimimi makanga makubatsirwa nezvizvarwa zvedzimwe nyika, munoti kudii nazvo?
Vanopenga vachirumhanzu.
Aiwa, ngatitaure hedu tisingashandise mashoko ekunyombana.
Aiwa, tisiwa nyomba ndochokwadi. Ndava vanoshanda muno muZimbabwe ndeve muZimbabwe, vakanga vakagara kumba. Handisi kana vachirumhanzu vacho vachigara kuSouth Africa.
Vachirumhanzu, mungapindure mashoko ari kutaurwa navamukwananzi.
Vanditi ndinopenga hangu, asi nokupenga kwavanoti ndinopenga ndofunga ivo ndo vakatonyanyisa. You know, kana munhu achiramba chokwadi chiri pachena achipupura nhema, ndofunga ndiye anotonyanyisa kupenga. Ko ava vaiva kuna namufakuti vachienda bvunga mupopoti ndavapi?
Pindurai mubvunzo wamukwananzi.
Vanhu vanga vachifamba vachirova vanhu kuti dai maenda kumabasa, vanhu vachirambira muzimba dzavo nemapurisa ichakaona vanhu vanga murodhi votanga kuvatinha semombe kuti vaende kumabasa. Vaenda kumabasa.
Vanga vari vapromisi mukwananzi vanove mutauriri wechikwata chetajamuka. Manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumhanzu vanove nhengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika muhurukuro yanga ichikokerwa naRachel. Musakangana chirongwa chedu chewomen's round table na 8:30 PM apo tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwakaitwa munyika yose neZuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kugara pasi yotaurirana nemapato pamwe nevanhu vari kuratidzira nyika isati yaenda kumawere. VHashtag this flag nevetajamuka vanoti hapana kudzokera kumashure panyaya yekuratidzira kuri kuitika munyika. Dr. Patterson Dzamara vanombobvunzurudzwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande.